kini sekuona kwangu njinoona kuti zvisinei kuti unogara kupi uri munyika ipi batikana vanhu tivaita sekuti kwatinoti fedup tikuona vanhu vekusudan vabatana endsho ndiri kunyanyofarira kubatana kwavaitawoko vachiprotesta kana kuratidzira kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika ndiri kuona vakadzi varivo vari pamberi vari kutungamirira maprotest aya saka ndinoona kuti hazvinei nekuti uri kupi but kana vanhu vangoita fedup chete ka vanhu vanobatana voratidzira kuti aiwa mamiriro aita nyika iyi hatichatenderana nayo
pane vamwezve vari kushorawo vachiti mushure mezvakaitika muzimbabwe havasi kuona kunge pane chitsva chiri kuitika munyika pari zvino vari kutiwo sudhani ingangogona kuzotarisana naizvozvo munoona sei ipapo
maonero akasiyana zvichida vanokwanisa kunge vachitaura chokwadi isine kudzidza kwataita kusudhani handizi ivo vanhu vekusudhani vanokwanisa kunge vachikwanisa kunge vaine maresensi avanokwanisa kunge vachitotariso mune zvakaitika muzimbabwe mazuva atipfuure ayaya but chaitika kusudhani tinoona kuti vanhu ndivo vatanga kuungana kuorganisana kuratidzira kuti isusu hatichada things have to change ende vadaro kudaro tozoona nyaya dzemauto handizi vemauto ava vavazenge vaakujoina vanhu but chakakosha ndechekuti zvido zvevanhu zvinge zvichiteererwa handizi I think ndo zvinhu zvatinokwanisa kudzidza sedziri nyika dziviri idzodzodzo kuti at the end of the day the political will yevanhu chaiyo chaiyo ndo inofanira kunge ichiita sei ichiteererwa because chabatanidza vanhu nhasi mauto kana kuti vanhu vari vega pasina mauto inyaya yekuti chii vanhu vane zvido zvavo zvavabatanidza saka at the end of the day zvido izvozvozvo zvinofanira kunge zvichicherechedzwa kuti nyika ienderere mberi saka ndopaunozoona vanhu vachishoropodza kuti hapana zviri kuitika nokuti zvido zvevanhu hazvinge zvita se hazvisi kucherechedzwa zvaangofanira nezvinhu zviri simple chaizvo chaizvo zvido zvevanhu zvokwanisa kunge zvikoro ngazvichipe magroceries ngaachipe saka zvinhu izvozvo zvikasacherechedzwa ndopaunozongoona chii vanhu vaakushoropodza zviri kuitika munyika
mataura imi kuti muri kuona vekusudhani kuratidzira kwakuri kutungamirwa nemadzimai pane zvingadzidzwa here nevagari vemunyika pari zvino nemakoshero akaita kuenzaniswa kwemukana
tinodzidza zvakawanda kana wakatarisa nyaya dzeagenda handizi unoona kuti vakadzi vanhu vanotarisirwa kana kuti vanozoita seafter thought yaya chaiyo chaiyo kana uchiona kuti kana ari maappointments chaiwo chaiwo mapolitical appointments kana kumabasa chaiko chaiko vakadzi ndo vanozongonzi gara zviya tazongoapointa varume vese ngatiapointai 102 vakadzi saka zvatinokwanisa kudzidza ka ndezvekuti vakadzi a lot to contribute munyaya yekubudirira nenyika uyezve nezvekuenzaniswa kwemukana ende tikuona vakadzi varivo vari pamberi vari kupembedza vapa vanhu yatinoti confidence chaiyo chaiyo iyaya kuti ngatibatsanei I think vakadzi have been unifying the people kusudan vakadzi have been providing leadership zvinhu zvatokwanisa kutogodzidza sevagari vemuzimbabwe kuti vakadzi vatungamire vakadzi vanounganidza vakadzi vanokwanisa kutoita zvinhu zvinotooneka munyaya dzekuti nyika yedu ichese ienderere mberi